tinotenda kuti chimwe chimbwanana chazosunuravo hazvisunuri mumusimwe chete zvimbwanana. Kubva kare kare 2000 takatitaura kuti vanhu ngavapiwe matitle deeds vave maowners, kubva kumareserva kunana Bikita kudotito kubohera. Chichemo chedu chekungoti vanhu ngavapiwe matitle deeds ndozvakagara tichitaura kubva 2000. Ava vachiramba chero minda imomu tagara tinongochema kuti vanhu kana wakapiwa munda piwa title deed, ndiko kuti land yedu ive usable asset. Vanga vasingazvioni vachichema, zvinovatanga ne350. Nyika yose inoda matitle deed. Izvi zvaita zvishoma shoma pane zvinofanirwa kuitwa munyika yese kuitira kuti tione kuti haisi nyaya yekutsvaga mavhoti asi inyaya yekuendesera upfumi hwenyika mberi, kuti vanhu vese vasanganiswe mukusheya upfumi hwenyika. Apa tinoda kuchenjerapa.
Saka muri kutaura here kuti izvi zvinokwanisa kuonekwa sekunge kutsvagwa kwemavhoti asi vanhu vasingaone kuti chirongwa chakakosha chatoparurwa?
Haiwa, hapana chiroti. Isu tinoziva kuti kana vanhu vachipiwa ngavapiwe vose zvachose. Hurumende inotamburei kupa vanhu 350 munyika ine more than 5 million vari kutsvaga pokugara. Ngative neprogram iri comprehensive inopa vanhu kodzero dzavo dzokuita vaite maowners enyika. Tinoziva kuti vanokuti takupa neruboshwe noruzivo kutorera. Ipapa kana vapiwa 350 ivavava vanotanga kutora kadhi rezanupf. Kana kadhi rako iroro rikangochembera chete rikasaonekwa tokutorera, ndotsika yavana.
Asi hazvizokurudzira here vanhu kuti vange vachizongozvigarisa pose pose vachitarisira kuti vachazoregularizwa vopiwa matitle deeds?
Ndizvo vandiri kutaura kuti munyika muno mune big problem yekushayikwa kwepokugara. Ukaona vanhu vachinovaka kamba kokubiridzira, it's because hurumende iri kutadza kuvapa pokugara pakanaka. Isu tiri kuti iko hurumende inofanirwa kunosvika yovaka dzimba dzakasiyana-siyana. Kune dzimba dzevechidiki vachangoroora maflat okurenda, kouyawo dzimba dzavemari dzepakati napakati, kouya vamwe vanopihwawo masitenzi akasezvisawo vaka dzimba dzavo, ndiko kuti vanhu varege kutambura pokugara. Zvatiri kuona zvokuvaka dzimba munhendereko dzedzerwizi, zvokuvaka muzvikomo pasi pemagetsi, inyaya yekukonewa basa yechihurumende ichi.